vachitura ongororo yavo mukuru weZimstat vataguma mahonde vati pavana vose vanofanirwa kuva muzvikoro kubva pamakore mana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana ndo vakamboenda kuchikoro
zvakandova tizvo pa13,466,067 vanhu vane makore ekozvikwira 94% vanga vari muchikwata chatinoti ever attended school zvichireva kuti vanhu havakatomboenda kuchikoro pane imwe nguva zvakaonekawo kuti 5.3% vakanga vasina kumboenda kuchikoro zvachose pagozoita pataitora statistics data kana kuti about 0.6% zvakanga zvisingazitana kuti vakamboenda kana vanga vasina
vamahonde vatiwo
zvakaonekwa kuti pavanhu vane makore 4 to 24 67.3% vaenda kuchikoro takatarisa nyika yese takatarisa kuprimary level kuprimary school level 95.9% yaenda kuchikoro takatarisa kuECD 67.9% yaenda kuchikoro takatarisa lower secondary 83% yaenda kuchikoro takatarisa upper secondary from 5 ne 6 35.3% yaenda kuchikoro takatarisa tertiary inova mapolytechnic nemauniversity nezvimwe zvakadaro 12.1 ndo yaenda kuchikoro
ongororo yeZimstat yaratidzawo kuti vana vakawanda vanosiyira chikoro panzira zviri kukonzerwa nekushaya mari uyewo kubata pamuviri kana nyaya dzewanano vamahonde vatiwo
zvakaonekwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9% vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2% vakataura zvokuti takapedza vei kana takagutsikana nepatasvika 11.1% vaiti takamirira kuenda padanho rinotevera 9.2% vaiti hapana chikoro chine zvinhu zvakakodzera atinoti appropriate facilities i 0.4% vanhu vanenge vachita mamwe mafacility kuti vaende kuchikoro vakataura zvokudzingwa 0.1% vakataura zvokuti tokuchengeta vari kuhwara 0.1%
gwaro iri rinoratidza kuti kune avo vanosiya chikoro nekuda kwenyaya dzewanano vazhinji vacho vanasikana vamoses mukabeta vanoshanda neUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO vataurawo panga pachiturwa gwaro reZimstat vati zvakakosha kuti Zimbabwe itore matanha noita kuti vana vese vanofanirwa kuva muzvikoro vavemo vamukabeta vatiwo zvabudiswa neZimstat zvakakosha nekuti zvinoratidza kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vanhu vanotadza kuwana dzidzo nekuda kwokushaya mari vachiti Zimbabwe ikabudirira kuwanisa dzidzo yepasi pachena sezvinovimbiswa nehurumende zvingabatsira nyanzvi mune zvedzidzo varivo zvakare mukuru weNational Schools Development Committee Association vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakasangana nezvimhingamupinyu zvakawanda izvo zvinokanganisa dzidzo munyika zvakadai sedambudziko recovid-19 zvitendero zvisingakoshesi dzidzo kunyanya kuvanasikana pamwe nekubviswa kuvanhu panzvimbo dzavanenge vachigara vamanokore vatiwo kuoma kwezvinhu munyika kuri kukanganisawo dzidzo munyika
tobazve mamiriro akaita kunze kwenyika yandingi ikonomi yedu iri kukanganisa kubva 2000 kusvika iko zvino takatiita mumasangeni makwamani mazhinji anga akavhara kana kuti akavhara inowane peurii vanga vaine mabhumuri dzakati kurii zvakabva zvanokanganisa kudzidza kwevanhu zvokuti zvakadzora zvataitasira kuti tinosvike pa100% paya
gwaro iri rinoratidzawo kuti uwandu hwevanhu vane ruzivo rwekunyora nekuverenga munyika kana kuti literacy rate rwakadzikawo munyika kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muna 2002 Zimstat yatiwo gwaro iri nderechinomwe pamagwaro masera ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kunoitwa kamwe chete pamakore gumi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.